Nangamere kurira Kati ya panyo watakuno kushira
Watakuno kushira
Pia nuwa tunga mira Pia nuwa funga noti chene seranzira
Chene seranzira
Hajitetembe nyama
Ayo
Chinote zimba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mungo mira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muno tupuzire Napanuru watamo Muno tupuzire
Zvarwa cheZimbabwe Nzimazi Senyuve uyo akatsikwa nemotokari mumugwagwa akafa nemusi wemugovera wapera achachengetwa nemusi wechipiri zvita 18 kuGermantown kumakuva eAll Souls muno muMaryland. Mhuri yaMuzii yazivisa kuti kuchange kuine munamato werufu rwemufi mangwanani emusi wechipiri wakare nguva dza 10 o'clock mangwanani kusvikana 12 o'clock masikati. Izvi zvichaitirwa kukereke yeSeventh Day Adventist Church iri muChesapeake kuNorthwest muWashington DC. Vaidzidza naMuzii vari kuenderera mberi nekunyora mashoko enyaradzo nekutsigira mhuri yake padande mutande resocial media vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu rwake. Chikoro chake cheTowson University kwaaidzidza zvidzidzo zveaccounting chakumbira veruzhinji kuti vatsigire mhuri yekwaNcuve nemapurisa mukutsvagwa kwemutyairi wemotokari inonzi yakatsika muZii usiku hwashaya mutyairi wacho akatiza. Mhuri yeZimbabwe inogara pedyo iri kukokerwa kuti vabatane nevamwe mukunyaradza mhuri yaMuZii nekubatana mukusvika zuva rekuchengetwa kwake nechipiri svondo rinouya. Vakuru vakati pasi hapaguti tinoramba tichingoti dai mweya waMuZii wazorora murugare.
Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
ndandomere kurira esi yapane watakunokushira
ndiyani
watungamira ndiyani wafunga noti chenesera nzira
chenesera nzira.